nemusangano ndichinayo ende handibvei kubva kumusangano ndobviswa nevanhu asi ndikaona kuti musangano inenge yakurasa vanhu nekumirira kwevanhu nezvese zvainomirira zvidu zvevanhu hongu ndinosvederuka but pandiri izvozvi handichapinda mune chinhu chine ZANU-PF mukati kana kubata chinhu chinonzi ZANU-PF ndakambozvitaura kuti ZANU-PF haibatike nyoka inyoka unebata muswe uchirovera musoro padombo ndopa ndakamira saka ndikaona kuti pati yaakupinda ichibatana ichitanga kudya vese nezanu-PF zvechokwadi ndakutozvisiya zvinenge zvarasa zvese zvandakamirira
izvi zvinoreva here vabenet kuti kana avo vanga vari kuda kupinda muparamende vemdc vakapinda imi maakusiya basa
kwete tichaona kuti zvichafamba sei ndodhilera nacho nyaya yacho yatopinda ivo vega tinoona kuti pati ichaita sei ndinoona kuti zvichafamba sei asi vakangopinda muparamende zvinoreva kuti vaakubvumirana kuti election inenge yakaitika nemasiti avo zvinenge zvine chokwadi hapana mabiro ena hapana manyepo saka tichadhila nayo tikaona kuti vatopinda zvatoitika
asi ka vamwe vanoti vabenet imi hamusi kuita hold party at ransom here pachirungu kana muchitaura zvakadai panguva iyo ino
inini ndiri kutaurira vanhu vakandisarudza ndo vanhu vandirikutaura navo ndinotaura chokwadi zvandomirira zvinobva kugrassroots hazvisi zvido zvangu haisi musoro yangu ndo zvandakamirira kuti ndimirire vanhu ndimirire zvido zvevanhu saka zvandiri kutaura ndo zvido zvevanhu zvandinotaura navo grassroots saka ndokwandiri kubva hapana munhu wandiri kuhelda kuransom ndiri kungotaura chokwadi sezvazviri ndaneta nokunzvenga nzvenga ndaneta nokuwanda wanda nokuwandirana isai chokwadi pachena ndizvitaure kana vamwe vachifungidzira kuti ndiri kubata vanhu paramson ndezvavo inini ndinenge ndichitaura chokwadi chete